manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri zvita 24/2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuvanesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Panguva yekukura hundi dambudziko guru ranga riripo nderekuti vainzi vemutemo mapurisa nemauto vaishanda kunze kwemutemo vaitora mutemo kuuyisa mumaoko mavo hazvifaniri kudzokorodzwa hazvifaniri kuitwa.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhiva mavhinga vanoti zviri kurongwa nehurumende zvekurwisa vanonzi mashurugwi kutyora bumbiro remitemo.
Chokwadi on the ground ndeyekuti vanhu vari kutambudzika. Isisu kubva tondo rapera taona mitsese kumabhanga akawanda. Sondo rese kutopera dambudziko iroro harina kumbobvira rapera.
Vanhu vakawanda vokundikana kuwana mari mumabhanga kwasara zuva rimwe chete kuti vapemberere Kisimusi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vari kuyambira vari kupomerwa mhosva dzekuuraya vanhu nemapanga kuri kucherwa goridhe nezvimwe zviwanikwa kuti vachapfurwa nemapurisa. Sangano reZimbabwe Peace Project mugwaro raro remamiriro akaita zvinhu munzvimbo dzinocherwa zviwanikwa rakati vanhu vanosvika zana nevashanu vainge vafa mukurwisana nemapanga kwevanokorokoza ava kubva muna Nyamavhuvhu kusvika muna Gumiguru. Vanhu vanodarika mazana maviri nemakumi maviri nemumwe vanonzi vainge vakuwadzwawo mukurwisana uku. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vaziyambi.
Izvo takatotanga kugadzirisa vanonzi mashurugwi ivo vasiri havo vekushurugwi vakonzera mhirizhonga munyika. Iye zvino takaudza mapurisa kuti fungai. Ndiri mukutaura neve kujesi kuti kana vano vanenge vaita mhaka dzine chekuita nemamachechi vasatongopiwa bheu zvivharwe, nekuti dambudziko ratata kuita nderekuti mapurisa aita akasunga musungwa ainda nemupurisa kukamba achiti haa wandisunga ndiri kubuda mangwana ndiri kunopiwa bheu nemapurisa ndiri kudzoka kwauri. Zvino iko zvino hakuchina izvozvo. Tikakusunga hauna bheu tokutonga urimo kusvika takupa mutongo. Saka tinovimbo yekuti izvozvo zvichaita kuti ava vari kuda vari kukonzera mhirizhonga vatye. Uyezve ndakaita hurukuro naminista weHome Affairs kuti vanouraya vanhu nemabhemba mupurisa akangovaona chete vaudzwa kunzi mudunhu rino hatidi kuona vanhu vane mabhemba furai, nekuti havana havasi kukoshesa upenyu hwevanhu vari innocent. Saka sei isusu tichikone kukoshesa upenyu hwavo? Saka tine zvakawanda zvataakuita kuitira kuti vanhu ivava vazive kuti masamba asiyana.
Asika vaziyambi vakanzi vapfuurwe kunenge kusiri kutyora here bumbiro remutemo nekodzero dzavo kuti vanofanira kumiswa pamberi pematare?
Rega ndikutsanangurire ndichiti ikoko kwaugere kuAmerica kukaonekwa muterorist wavanoti muterorist akapfurwa, hapana anomira pamusoro pechikoma achiti apfurirwei asina kumira padare redzimhosva. Osama Bin Laden akapfugwa akakandwa mudziva mugungwa asina kumira pamberi pedare redzimhosva nekuti ainzi muterorist. Munhu ane machete achiuraya vanhu vasina mhosva iterorist. Saka zvasiyane kana isita zviita izvo zvichitwa nyika yedzika dzese jekerere.
Vamwe vari kuti honorable Ziyambi vamwe vakuru vakuru muhurumende vatisingakwanise kudoma nemazita kana vasina kuenda kumatare ndoo vari kupesvedzerawo kuti paitike mhirizhonga yakadai.
Idzo ipfungwa dzavo, asi isiri kuti takuisa matano ekuti uyo abata bhemba achitema munhu isu tichadhira naye. Kana akazochema hake akati ndatumwa naZiyambi, ndiye achachemawo onongedzera hamutuma. Isu hatizivi hamutuma.
Vanga vari gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vachitaura vari parunare kwazvimba naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo vadhiva mavhinga vanovegweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica avanoti kupfuura vanhu kutyora kodzero dzavo.
Mashoko asina kururama, gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vapotsa nekuti kukangwera kwapuwa mapurisa mvumo yekuti vashande vasiri mukati nemutemo zvinenge zvatoipa. Nguva nenguva chero paine dambudziko ripi zvaro kusanganisira irori remashurugwi makorokoza anetsa kuponda vanhu, rinofanira kugadziriswa mukati nemutemo kureva kuti hakuna mupurisa anofanira kupuwa mvumo yekuti apfuure achiuraya munhu pasina kutevedzwa mutemo, munhu asina kusungwa oiswa pamberi pematare edzimhosva, owanikwa aine mhosva otongwa opiwa mutongo wakafanira. Izvi hazvisiizvo, ndonziro-nziro dzekuzokonzera mhirizhonga yakanyanya seyatakaona makore egukura hundi. Panguva yegukura hundi dambudziko guru ranga riripo nderekuti vainzi vemutemo, mapurisa nemauto vaishanda kunze kwemutemo, vaitora mutemo kuuisa mumaoko mavo. Hazvifaniri kudzokorodzwa, hazvifaniri kuitwa. Kwete kwete, vaZiyambi ngavachete zvachose pfungwa iyi, haisi pfungwa yemunhu wemutemo inofanira kutevedzwa, kwete.
Asika vamavhinga, ko kana vanhu vacho vaoramba vachiita zvinopfurikidza mwero, tiri kunzwa nemamasangano akaita seZPP kuti mumwedzi mitatu chaiyo vanhu 100 nevashanu vainge vatourayiwa mugurwisana ikoko.
Hatisi kuramba kuti mashurugwi vaita dambudziko guru, asi tiri kuti hazvifaniri kunzi kune mapurisa ane mvumo yekufamba achipfuura munhu anenge afungirwa kuti mushurugwi kana kuti munhu ari kuuraya mwazvi. Nekuti tine mitemo ka, tine matare edzimhosva. Kana munhu achinge afungirwa pamutemo mukuru unozivikanwa navaZiyambi Ziyambi, zvinonzi munhu wese apomerwa mhaka haana mhaka kusvika awanikwa kuti ane mhaka iyoyo netare redzimhosva.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhiva mavhinga vachitaura vari parunhare naBlessing Zulu Studio 7 vari kuLondon. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatura mashoko kumhuri yeZimbabwe pazoro rekisimusi vachiti vari kuziva kuti vanhu vakawanda munyika vari kutambura uye havasi kuisa zvimiti munzeve kana kuita sevasiri kuzviona. Vati pane zvakawanda zvavari kuedza kuita mukuedza kugadzirisa upfumi hwenyika. VaMnangagwa vaenderera mberi vachiti vari kuedzawo kuumba ukama nedzimwe nyika, kurwisa uori uye kuunza utongo hwejekerere. Vakurudzira vanhu vose kuti vave nerudo kuvavakidzani vavo nekubatsira varombo sezvo iri nguva yekupemberera upenyu hwaJesu Kristo. Vatiwo kubva zvavakatora mhiko yekutungamira nyika vari kushanda zvakasimba kuzadzikisa zvirevo izvi. VaMnangagwa vati pakisimusi ino vanhu vemuZimbabwe havafaniri kutarisa shure asi mberi chete netarisiro yekubatsira mhuri, nharaunda uye nyika. Zvichakadaro, mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vatumirawo mashoko avo pazoro rekisimusi vachikurudzirawo kunyanya nyaya dzekuti vanhu vabatane munyika. Blessing Zulu Studio 7 abata vaChamisa.
Christmas yakabiwa muZimbabwe. Christmas hatina, Christmas yakaenda. nematongerwo enyika nokuti kazhinji taitarisa munhoroondo yedu vana amai vedu madzitateguru edu aita atarisana nekisimusi paimbwa nziyo kisimusi yasvika kuratidza chinhu changa chichitarisirwa chasvika zvinoite zvino kusvika kwekisimusi ava matambudziko kusvika kwekisimusi yava nhamo kusvika kwekisimusi kwava kutemwa nemusoro nekuti upenyu hwavo marara munozviziva kuti munhu ari kunonga sosve nemuromo hakudyi rinopisa ibata mupfupi ibata murefu izvozvo izvo ndo zvinoita kuti nemwoyo wangu kana kuti ndingagadzikana kana kufara semutungamiriri zvinonetsa nokuti kazhinji mutungamiri anofanira kuva nemufaro kana vanotungamirira vane mufaro mutungamiri anofanira kunge ane kugutsikana kana vanotungamirira vane kugutsikana asi mukatarisa pari zvino handizvo nokuti vanhu vane kutambura mwari pachibhorani mwari pakiyu yefuel yepetro umwe ari kufunga nekutemeswa musoro neschool fees muna January umwe ari kuparadzwa neurwere nokuti hakuna zvipatara mahospitari akavhara madokta edu atinodichisa akadzingwa basa umwewo ndiye ari kutekaira ari pamugwagwa chishava chokufambisa nokuti hakuna zvifambiso zvakanyatsotsvikiti
asi ka vamwe vanogona kuti vachamisa imi vezvematongerwo enyika ndimi muri kuita kuti munyika umu musave nemufaro muri kutaura nyaya yekubatana poitwa sei
ichokwadi chiri kunetsa munyika medu ndechekuti kana pakangoita ane udyire pakangoita ane usinye pakangoita ane usotsi kana ugevha pakati pevanotungamirira nyika yatoshatirwa kana parufu chaipo pakangoita muzukuru vatete muroora kana vamwene kana sekuru vane ruoko rurefu panotobiwa shuga zvokuti hapamwi tii panotobiwa kana bandauko renyama zvokuti munotadza kubika bhodho rabikwa resadza rinoshaya usavi ndo dambudziko rapinda munyika nyika yapindwa napongwe vamwewo vandinofanira kunge ndichidhonza navo vatongi vachifanira kuva vatungamiri vandinofanira kudhonza navo vazvipa humbimbindoga neusveta simba vachifanira kunge vachiziva kuti ushe madzoro hunora vanhu utungamiriri vanhu nyika vanhu ese mambo kama mombe yekuronzera wakaringa nzira kwete kukama wakatarisa mugaba uchidambura munyaso uchipinyura poto yakatakura mukaka ndo dambudziko rataita saka izvozvo zvinogadzirirwa chete kana tichinge tava nemuonera pamwe chete wokuti tiende mberi shoko rangu kunyika yezimbabwe rudo 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 kubatana 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 kuregererana kuregererana kuregererana
mutungamiri webato guru rinopikisa remdc vanelson chamisa vari parunare muharare nablessing zulu westudio 7 apo nyika yatarisana nezororo rekisimusi iro ririko mangwana vakawanda vanonzi vave kuita chipatapata kutandanisana nenguva kuti vange vachitenga zvanga zvasarira kuti vakwanise kugadzirira nzendo dzepazororo kana kutenga zvekudya nezvekushandisa zvanga zvisati zvavapo asi ruzhinji runonzi ruri kusangana nedambudziko rekushayikwa kwemari kumabhanga kana yakawanikwa inenge iri mari shoma shoma isina zvainokwana pane zvose zvavanenge vachida kutenga munyori mukuru wesangano runomirira vashandi rezimbabwe congress of trade unions vajafet moyo vanoti dambudziko rekushayikwa kwemari kumabhanga rasiya vakawanda vari parumana nzombe
kubva sondo rapera taona mitsetse kumabhanga akawanda sondo rese kutopera vanhu vakawanda vakatoenda kuholiday vatadza kuwana mari dzavo dambudziko iroro harina kumbobvira rapera
nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano rezimbabwe national chamber of commerce vakalisto jokonya vanoti igaro ziva kuti nguva ino yezororo rekisimusi idambudziko kuwana mari kumabhanga nekudaro veruzhinji vanofanira kunge vakadzidza kushandisa dzimwe nzira dzekubhadhara nadzo dzisiri dzemari yemusvo
taimu yekrismas kana kuti yehoriday sezvayakaita kudai inguva inowanza kunetsa mari kuwanika asi chikuru chaida kuti vanhu vei vakadzidza vachiramba vachikurudzirwa kuita pakauya mari dziya dzeelectronic money dzemaswipe dziya idzi zvokuti kana vanhu vakangoenda uchinotenga zvauda kutenga uine swipe yako mari yako bank balance yakakwandirana hapanyanya hapo kuva nedambudziko rakawanda.
Izvi zvinotsinirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano rinomirira varimi vanochengeta zvipfuyo reZimbabwe Agricultural Growth. Avanoti kana mari iri dambudziko kuwana, vanhu vanogona kushandisa nzira dzekubhadhara nadzo dzakaita semakadhi ekumabhanga kana kushandisa nharembozha dzavo kuburikidza neEcoCash.
Cash shortage iripo kana iri cash shortage. But of course vanhu vanenge vane maminzi avanoadhaptawo navo, they can still buy vo electronic swipe and do other methods anenge ari permissible, but yes, the cash shortage iripo.
Asi vamwe vanoti havasi vese vanotengesa zvinhu vanotambira dzimwe nzira dzekubhadhara nadzo dzisiri mari yemusvo.
Noti zvese zvinhu zvatinoti apa upenyu hwedu tinoshandisa zvinoda kushandisa EcoCash kana kuti kushandisa swipe, kunenge kuchidiwa mari.
Vamoyo vanoti vezvitoro havamanikidzwe nemutemo kutambira dzimwe nzira dzekubhadhara nadzo idzi dzakaita seswipe kana EcoCash, uye vamwe vanoti kana usingashandise mari yemusvo unobhadhariswa kamutero pamusoro.
Maservice providers havamanikidzwe nemutemo kuti vakupe ivo vachida mari, vanenge vachida mari. Ndiyo nyaya iripo kana kumafeeding station unotaurirwa kuti tinokupa only 10 liters. More than 10 liters badala cash, mari yacho hauna. Saka idambudziko hombe kumaZimbabwe zero.
Mutungamiri wesangano rinomirira vemabhanga reBankers Association of Zimbabwe vaWebista Rusere vakaudza bepanhau reChronicle kuti dambudziko rekushayikwa kwemari kumabhanga riri kukonzerwa nenyaya yekuti vanhu havasi kuchengetera mari dzavo kumabhanga. Asi vajokonya vanoti izvi zviri kukonzerwa nekushaya chivimbo nemabhanga kwavemu vanhu.
Saka mari ingosekuleta within muna vanhu. Iyozvo zvinoda kuti dei zvawanika nzira dzokuti pawanikwe vanhu vabuilde confidence yekuti vanhu vanoramba vachiisa mari kumabhanga varege kundo vanozoshaya kuti zvoita sei. I think ndochamungakonsidha kuti ndochigava chinhu chinonetsa. Chanetsa ndechekuti da vanhu havana confidence nebhengi kuti kana ndikaisa mari yangu bhangi ndinewana iriko here, ndinogona kuzoiwana here iriko, ndichiwithidrawa zvandinoda.
Svondo rapera, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutole Ncube vakazivisa kuti bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rakanga radira mari inoita mamiriyoni makumi maviri emadhora, asi mari iyi inonzi nevakawanda yakundikana kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemari yemusvo.
Kana vakaisa 20 miliyoni haichisiri mari yakanyanya kuwanda maningi. Zvinofambiranawo nokuti mitengo yezvinhu zvatotenga zvakaita sei, zvakakwira zvakamboitawo sei.
Kusvika pave nechivimbo munyaya dzekuchengetedzwa kwemari kumabhanga, nyika inonzi icharamba ichisangana nedambudziko rekushomeka kwemari kwenguva yakareba. Iye zvino tochimbotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Zvipatara zvinorapa vanhu vari kurwara nechirwere cheEbola kuDRC zvatanga kushanda kumabvazuva kwenyika iyi zvakachengetedzwa zvakasimba nevapurisa esangano reUnited Nations mushure mekunge vanhu vakawanda vabatwa nechirwere ichi mavhiki maviri adarika. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica reState Department radzora kumusha mumiriri wenyika iyi kuZambia vaDaniel Foot, ava vanga vachipomerwa mhosva yekuda kukurudzira zvehungochani munyika iyi nekushora kwavakaita mutongo wekugara mujeri kwevamwe varume vakabatwa nemhosva yekuita zvechingochani. Sachigaro vekomiti yedare reparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labode vari kuyambira vanhu kuti vasangofamba-famba mumigwagwa pazororo rino rekisimusi negoredzva kana zvisina kukodzera kuti nekuti ndipo panowanzoitika njodzi zhinji. Vati gore rino zvinhu hazvinawo kumira zvakanaka muzvipatara umo vana chiremba vakawanda vari kurangwa mabasa. Mutoro wedu wenhau Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Panguva ino gore rega rega vanhu vakawanda vanotora mukana wezororo kushanyira hama neshamwari sezvo vanenge vasingaendi kubasa kana kuzvikoro. Panguva iyi tsaona dzemumigwagwa dzinowanda sezvo mabhazi nezvimwe zvinotakura vanhu zvinenge zvizere mumigwagwa munyika yose. Imwe nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Josephat Chiripanyanga vanoti kana tsaona yaitika vanhu vose vanenge vakuvara vanofanira kurariswa nedivi rekuruboshwe nokuti zvinobatsira kuti vakarutsa vasazvo zomedza marutsi avo achienda kumapapu.
Tsaona yazoitika tinokurudzira kuti chekutanga panzvimbo inonzi first aid pa site of accident, munhu wese anenge aita tsaona ari unconscious kana kuti asinyatsogona kumira kana kufamba kana kutaura, tinoti ngaarariswe neyatinoti left lateral side. Anoraswa nerudivi rweruboshwe akatsamira ruoko rwake rweruboshwe kana ruoko rusina kukuvara achikwanisa kurutsamira. Zvinobatsira kuti asaita yatinoti aspiration, kuti asazomedza karutsa, asamedze marutsa ake apinde kumapapu, uyezve kuti mati asaerera achipinda kumapapu.
Dr. Chiripanyanga vanoti kana pane vanenge vakuvara zvokubuda ropa, vanhu ava vanofanirwa kusungwa nemicheka yakachena panzvimbo inenge ichibuda ropa. Dr. Chiripanyanga vanotiwo kana tsaona yaitika vanhu vanofanira kufonera ambulance nekukurumidza kuitira kuti itakure vanhu vakuvara, nokuti vakatakurwa nevanhu vasina ruzivo vanogona kuwedzera kukuvara kunenge kwaita munhu mutsaona.
Kana paine pari kubleeda tomega sure kuti bleeding yese yastopa, kana kutora hembe dzakapfekwa nevanhu kana pasina mabandage kusunga pari kubuda ropa kuti ropa rimire kubuda, kana paine mabhonzo ari kuoneka kuti zveshowa pagumbo rachikoka kana rokorwa chikoka kutora kana macardbox kana zvitanda tosunga around takatenderedza roko racho rakachikoka kuti rusarambe ruchidengla ruchirembera kurambe rurifixed. Zvinobatsira kuregister bleeding nekuregister patient pain. Izvo zvinobatsira kuti vanhu vapone vakawanda. Chekupedzisira chandoda kukurudzira vanhu kana paitika tsaona, musamhanya kutakura vanhu nedzimotikari dzenyu. Pamanikidza munhu kumisa mukamota kadiki, machances ekuti munhu anokwanisa kuzochikoka mutsipa nokuda kwekuti haana kutakura zvakanaka kana kuti achiita waste condition yake nenyaya yekuti haana kutakura zvakanaka.
Dr. Chiripanyanga vanoti panguva yezororo rekisimusi negoredzva tsaona dzinowanda nokuti dzimwe nguva migwagwa inenge ichitsvedza kuburikidza nekunaya, uye mimwe migwagwa inenge iine makomba anogona kukonzeresa tsaona. Dr. Chiripanyanga vanoti vatyairi vedzimota vanofanirwawo kuona kuti mavhiri emotokari dzavo anokodzera kushandiswa, uye kuti vasanwe zvinodhaka pamwe nekusashandisa nharembozha apo vanenge vachiti kaira motokari dzavo.
Usanwe zvinodhakwa uchidriva, tinoti no drinking and driving, nekutoona kuti tsaona dzakawanda dzinokonzereswa nenyaya yekuti driver anodza control nenyaya yepamenge akadhakwa, saka atadza kucalculate mabreaking distance nekuona dzimwe mota dziri kufamba. And four, macellphone edaya, social media, mazuvano vanhu vakawanda unonge achichaira motikari yake achienda paWhatsApp, achaira motikari yake achipindura mamesaji. Zvinokonzeresa tinoti munhu ari kuchaira achienda pafoni pake ari paWhatsApp ari West dani munhu ari kuchaira motikari akadhakwa.
Mumwe mugari wekuWestley muzvari ane sucha rakupa vanoti kuita nzendo panguva ino yezororo zvinotyisa, nokuti munhu wese anenge achida kuenda kunoshanyira hama neshamwari, zvokuti ivo vanoti vachamirira kusvikira mari yekuti vakwire ndege ikwane vozoenda kuSouth Africa.
Ini ndaida kuenda kuSouth Africa nebhazi, but nemamiriro akaita zvinhu, rodi dzacho dzakatoshata, maaccidents achona akawandisa nokuna kungoitika, saka hapana wanichaenda, ndichangogara ndomirira kusvikira ndane mari yendege.
Dr. Ruth Labode vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvehurumende, nokudaro vanhu vanofanirwa kungwarira kusapinda mutsaona dzemumigwagwa. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti mapurisa anoedza kuderedza tsaona nekuisa mapurisa akawanda mumigwagwa anenge achiona kuti vatyairi havasi kutyora mitemo yemumigwagwa. Asi vaNyati vanoti vatyairi vazhinji vanongoti vakabva paroadblock vanobva vatanga kumhanyisa zvakanyanya motikari dzavo kana mabhazi, izvo zvinozokonzera kuti tsaona dziitike.
Mapurisa arimo mumugwagwa chitaura kudai, asi zvinoita vatyairi zvinhu zviri pachena zvinozikanwa kuti vanhu vanekatsika kekuti vachingopfuura pamapurisa votanga kumhanyisa motikari dzavo.
Gore rapera vanhu vanodarika makumi matanhatu nevasere vakafa mutsaona yemumigwagwa munguva yezororo rekisimusi negoredzva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Iye zvinoto chimboenda kuna Mavelas Mushanganya uye Studio 7 achitipa mashoko evateereri Studio 7 pazororo rino rekisimusi.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei, nhasi tanga tiri kutarisa gadziriro rezuva rekisimusi iriko mangwana. Tanga tiri kunzwa kubva kune vanhu vakasiyana siyana kuti vachange vari kuitei panguva iyi. Tatanga nekubata muimbi ane mukurumbira Gwenyambira Hurricane Hugo Thomas Mukanya Mapfumo. Regai tinzwe kuti vati chii.
Tarangu ndini Mukanya Thomas Mapfumo, inoti kwamuri mese muri yeZimbabwe, Happy Christmas. Mwane Christmas yakanaka, sakare mwane gore idzvarakanaka 2020. Nokutendai zvikuru, mara kuchengetei.
Dai maitaura muchienzanisa nedzimbo dzamunoimba, maiti nyika yamira sei parizvino?
Ndimchi takamboti mabvemve paipa. Iye zvino nyika yamarengenya. Haichataurika nyika iyoyi, haa. Hazvitaurike zviri kuitwa ugozi. Zvinhu hazvina kumira mushe. Vatungamiri vari kutungamira nyika havasi kuziva zvavari kuita. Vamwe havasati vambotungamira nyika idzikaidzi. Vatsva vetsambo saka zviri kuvanetsa. Vanhu vari kushupika. Dai vari vanhu vanonyara vasiya vapawo vamwe vamboonawo vamwe zvavanoita. Ndozvinoita nyika inoda kuita nyika ine runyararo, ndozvainoita izvo. Nyika ine utongi hwakanaka, ndozvainoita. Zvatiri kuita hazvisiri izvoka. Hakuna rule of law, hakuna freedom of expression. Ukangoita ichi uri munhu anenge achimbotandaniswana nemapurisa nemaziyaivo, hazvisiri izvo zvinofanirwa kuitika munyika.
Tete Mavelas Mushanganya, makadiko? Ndimufundisi mumoyo. Ndiri kuZimbabwe chaiko chaiko kuti rezi kwagundo kuJoseph kuno kumaruvheva. Handanzi yangu chokwadi chakanaka. Kunoku hakuna kumira mushe, nzara iri kuna hanzi yangu yakaoma chose. Vanhu vakapererwa kuita semazuva eparufu.
Somishenga.
Ehe, muri kupi mukoma?
Joburg. Krisimasi ndizvozvo hakuri raiti chaizvo. Vanhu vari kudhapa. Inini zvangu ndakachiorawo semunhu asinganodoro, ndakachiora pabheni.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ini ndini Maikove. Ndino koka ya kutumipinde mchirongwa chedu cheve chidiki che The Connection, nasi Maneru na 8 PM. Nasi mchirongwa tukuzea nezwe zororo rekisimusi. Chichiita urukuro newe chidiki vanitanda za wanu.
Magadi yenyu vatereri, magadi yenyu maZimbabweans kwese kwa muri. Sitarangu ndino nzitafi the man. Chuku chingamizi hai njuguda izai kutimungi muye. Tizu ukurukura nyaya zedu ze chidiki dina Maiko. Tunge chile nungu ya kanaka.
Kana mchida upinda mchirongwa ichi. Kana ukutumira mashoko ku Studio 7. Shandisai WhatsApp. Panamba zinoti +1 202 465 0318. Mure Zimbabwe. Katisanga ni ipachirongwa The Connection. Muine ni Mike Hove na 8 PM.
Zvongo yapera regai timbotarisa musoro yanhau dzanhasi. Gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambi ziyambi vanoyambira vari kufamba nemapanga vachizviti mashurugwe kuti vachapfurwa nemapurisa. Ata rinorwira kodzero dzevanhu rinoti uku kutyora bumbiro remitemo. Vakawanda vokundikana kuwana mari mumabhanga kwasara zuva rimwe chete kuti vapemberere kisimusi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka nemufaro achiti muve nezororo rekisimusi rakanaka. Ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.